Mumwe mugari wemumusha werunyararo West Masvingo vaFrancis Tangire vanoti hurumende inofanira kubvisa mutemo wekumutsa sarudzo nekuti uri kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuva nevamiririri ichihwanda nechigunwe.
Ya, isu tinoona sokuti maelections anofanira kuti achiitwa muZimbabwe nekuti vakuru vedu vanongoramba vachingoti maelections hakwanisi kuitika nekuda kwecovid. Bati pakutaura chokwadi pazambia pacovid inongovako asi vakamaneja kuita maelections akava successful. Ivo vakuru vedu vakatoenda kunopemberera maelections iwavo kuti pane hahwina. Saka isu hationi zvine dambudziko. Isu toda kuti kunyanya mabielections emaMPs akarikolewa makanselers edu aya nokuti ndivo vamiririri vemaconstituency edu nemawards edu. Raiko zvino hatina kuokisa zvichemo kana tisina kansela kana MP wekunoudza.
Murongi wezvirongwa muZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, amai Ellen Kandororo Dingani vati hurumende inofanira kudzidza kune zviri kuitwa nedzimwe nyika dziri kuita sarudzo kuitira kuti Zimbabwe iitewo sarudzo asi ichitevedzera mitemo yecovid-19 sezviri kuitwa nedzimwe nyika.
Saka tinoona kuti pane zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza senyika tichitarisa sarudzo dzapakuitwa muSADC, Zambia, Malawi, South Africa zvakare yakaita maelections ayo emalocal authorities last year. Akatarisira panyaya yeCovid kuti denda iri rinopera here kana kuti haripere. Ndingangoti hapana anoziva. Saka tinofanira kuona kuti kana tichizogara nedenda iri zvachose sevagari vepano pasi tichagara here tisingaiti maelections. Saka tadii zvino kuchiisa zvinhu zvinoita kuti tikwanise kuita maelections vanhu vave neutungamiri munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachaya vanoti hurumende yeZANUPF iri kuhwanda necovid-19 kuita kuti isakundwe musarudzo dzekutsiva avo vakamiswa pamwe nevakashaya.
Kukutaurirai chokwadi, varume nemadzimai aya vanotya vanhu, vanotya election. Zvekuti hanzi tavhara maelection iya yecovid kunyeba, hakuna zvakadaro. Ivo vari kuita marali, vari kuita mameeting, auxilia ari kutenderera nyika yese achisangana nevanhu kwese vasingatoteedzere zvese zvecovid izvozvo. Saka nyaya iripo haisi nyaya yecovid lockdown, because ivo vari kuita mameetings, ivo vari kuita magatherings, ivo vari kusangana nevanhu. Asi chavasingadi ndechekuti MDC Alliance havadi kuti President Nelson Chamisa vasangane nevanhu varonge nyika. Havadi kuti vana veZimbabwe vaende kumabasa, nekuti ivo vanenge vachifly nendege vachikwanisa kufamba nehama dzavo vachituta nekuluta mari yenyika. Saka nyaya yekuvhara nenyaya yelockdown kunyeba, hapana manyepo chaiwo.
MDCT vaWitness Dube vanoti vanonokerwa nesarudzo idzi vachiti hurumende inofanira kuita sarudzo nekuti vakagadzirira kudzosa nhengo dzavo munzvimbo dzinenge dzakadzingwa vanhu nekumiswa basa.
Isusu sebato rinopikisa tatononokerwa chose nemabielections iwawo, nekuti munzvimbo dzakawanda idzodzo dzisina vanhu kwanga kuine vanhu vedu vanga vapinzwa neMDCT mugungano reMDC Alliance rakakunda munzvimbo idzodzo. Saka tiri kushuvira kuti dai tagona tikaita maelections iwawo.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Asi mumwewo vechidiki muZANUPF Masvingo vachausungana savati bato ravo harityi sarudzo uye rakagadzirira kare, asi hurumende iri kuda kumbotanga yarwisa denda recovid-19 pari zvino.
Bato reZANUPF ibato rinogara rakagadzirira zvokuti nangwe makwikwidzo dzekusarudza vatungamiriri dzikanzi dziriko nhasi manheru, ZANUPF inogara yakagadzirira, ine mastructure, ine donzo rainoita yekushandidzana nevanhu zvekuti haifi yakatya kumbopinda pamaelections. Chepiri, regai nditi nyika dziri kuita maelections munguva yecovid inyika dzakazvimiririra, dzine mazita adzowo, dzine mitemo yadzowo, dzine hurumende yadzowo. Hurumende yeZANUPF ine maitira yainoita.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudisa kwemashoko munyika vakaendesa paradza vati havakwanisi kupindura panyaya iyi vachiti inoda gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vange vasingabatiki vachinzi vari musangano wemakurukota. Asi mukuru webasa musangano reelection zos center vaSolomon Bobos Bhunu vati nyaya yekuhwanda nedenda recovid munyika inofanira kupera sezvo vatungamiri venyika vari kufarira kuenda kunopemberera vanenge vakunda musarudzo dzenyika dzavo.
Chimwezve chatikutarisa ndechekuti kana ivo vakuru venyika vacho vari kutozoenda kunogara vachiona kugadzwa kweushe hwenyika idzodzo mumastadium imomo makatozara vanhu, vanhu vakapfeka mamaski, vanhu vachipembera, kureva kuti sekutaura kwandaita kuti tinenge tiri kuhwanda nemunwe nyaya yeCovid yedenda iri haisiriyo nyaya inga misirwa kuita sarudzo nokuti vanhu ava tiri vanhu vakuru vanhu vanenge varichitsa kuvhota vanhu vakuru vasiyana nevana vezvikoro varitoenda kuzvikoro kutoti anogona kudzoka asina masiki yake vanhu vakuru vanenge vachigona kuzvichengetedza saka tiri kuona kuti sarudzo dzinogona kuitwa munguva yeCovid ndochidzidzo chatiri kutora kubva kune dzimwe nyika
Nengo dzeparamende dzeMDCA dzinosvika makumi mana nemaviri dzakamiswa basa neMDCT izvo zvakasiya vagari munzvimbo idzi vasina vanovamirira muparamende bato reMDCT rakamisazve makanzura eMDCA akawanda munyika mose kusanganisira mudhorobha remasvingo bato reZANPF rakamisawo dzimwe nhengo dzaro dzakawanda munyika kusanganisira vakilazivhu vaiva nhengo yeChivi South ndakamira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba